Ini ndimi chane maka wande ndiba kuchinga mizai numufaro ndichiki heino emisoro ye nauza nasi chipiri zita 19-2017 chipanga mazano chemtungamiri wenyika wa Chris Mutsvangwa vanoti mauto haasi kuzopindira munyaya dzokufambiswa kwesarudzo kunyangwe hazvo dare ramakurukota rava nevanhu vakabva kuchiuto. Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoburitsa huwandu hwevanhu vakwanisa kunyoresa pasi pechirongwa chebiometric voter registration. Boka rinoferefeta kuparwa kwemhosva mumaindastiri reNational Economic Conduct Inspectorate rosefeta muzvina bhizinesi ane mukurumbira munyika vaweakness vayo. Vemapato ezvematongerwo enyika votaura pamusoro pekusarudzwa kwavasiri Ramaphosa semutungamiri mutsva webato reANC kusouth Africa. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zvinoreva mamiriro akaita zvinhu munyika kune rechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutitumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-1380-6080-15580-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na8am uye na2pm mazuva ose. Musakanganwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.